Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo kupfumbi 8, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndini ndandakatungamirirawo vatungamiriri vatanga tinavo vanosanganisira vabiti navawolfnencuve ndakazojoinwawo namai Mujuru.
Nhengo dzeSenate dzekuAmerica dzopeta misangano nevatungamiri venyika muZimbabwe.
Maratidziro azvo pari zvino ndeyekuti ivo vamunangagwa chaivo vakatomboendawo kuBotswana vachangosarudzwa vakama vasisipowo zvakare. Ukama hunogona kunge hwaakuchitanga kuvakika.
Mutungamiri weBotswana mutsva oshanyira Zimbabwe mangwana. Tichakupai zvabuda mumitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nhengo dzeSenate shanu dzange dzichishanyira muZimbabwe kubva kuAmerica dzasimuka muZimbabwe nhasi dzichidzoka kuAmerica. Mutauriri wemuzinda weAmerica muZimbabwe vaDavid Maguire vaudza Studio 7 kuti nhengo dzeSenate idzi dziri kutarisirwa kusvika muWashington DC mangwana. Nezuro nhengo idzi dzakasangana nevatungamiri vehurumende uye vanopikisa. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakasangana nhengo dzeSenate idzi vachangobva kuChina vakati vanovimba kuti ukama hweZimbabwe neAmerica huchasimbaradzwa. America yakatemera vaMnangagwa nevamwe vavo zvirango nenyaya yekutonga nedemo. Asi hurumende inoti yakatemerwa zvirango nekuti yakatora minda kubva kuvachena ichipa vatema. Nhengo dzeSenate idzi dzakaitawo musangano nevamwe vanopikisa vakaita semutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa uye vamwe vari mubatanidzwa uyu vanosanganisira vatendai biti navawashman ncuve pamwewo nemutungamiri weNational Rainbow Coalition amai Joyce Mujuru. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaChamisa.
Takasangana nemasenata ekuAmerica anokwana kuita mashanu vanosanganisira vana Senator Fleck, Coons, Senator Peters, Senator Bennett na Senator Cory Booker. And masenata aya akauya achirakidza kuti ane chido chekuti vanzwe kuti sarudzo dzakamira sei. Isu takatora mukana uyu zvekuti akagara navo kwemaawa anokwana matatu tichitaura zvakasiyana siyana. Ndini ndandakatungamirirawo vatungamiriri vatanga tinavo vanosanganisira vabiti navawolfman ncuve ndakazojoinwawo namai Mujuru kuti basa rifambe zvakanaka. Patakataura navo takataura zvakasiyana siyana. Chatakanyanya kutsanangura uye chatakanyatsotseketudza ndechekuti sarudzo dzemunyika yedu yeZimbabwe hadzisi kutifadza.
Zvikonzero zvei zvamanga muchipa?
Kunyanya-nyanya kumbunyikidzwa kuri kuitwa vagari neva vanonge vari mumaruwa. Kazhinji tiri kuona kuti nyaya dzemaserial number zvisiri pamutemo, zvinotyora mutemo, hazvisi kunge zvichitariswa. Takatotaura tikati vaMnangagwa vane mhosva, vari kuchikora bumbiro remutemo, vari kutadza basa ravo, nekuti iye mutungamiri wenyika haafani kuregera zvakadaro zvichiitika, zvinofanira kumiswa. Chechipiri, takataurawo nyaya yatinoziva yekuti kune vanhu vari kutyidzira nokuvhundusira vanhu mumaruwa umu vachinyemedzera kuti ivo vasoja. Tichiziva hedu kuti masoja edu aite zvakadaro vanhu vanongova vanotumwa nebato rezanup f. Izvozvo izvo takazvitsveta zvetichiri tichifuna kugadziriswa chichitatu taka taura tichiti toda kuti kuita muonera pamwe nenyaya yemamiriro akaita veki nyaya nyanya vanoshanda kuzeki kuti vanofanira kunge vari vanhu vatinowirirana kuti hazvisi here zvimijibha kana kuti zvivanda zvirimwe bato kana kuti zvipoko zvinenge zvakatumwa nerimwe bato kuti zvikanganise inyaya takataura yezeki sekretariat takataura zvenyaya yevoters roll kutoda kuona kuti hapana here vana vakanyoreswa vamavoters roll vasina makore 18 nekuti neuchapu neumbo hwatinahwo nenyaya yokuonawo nikuvhu nemabatiro ayo nemashanyiro ari kuitwa nezanu pf kuchina nekurussia takati izvozvo toda kuti zvinge zvichibuda pachena kuti zviri kuitwa nenyaya yechi chikuru chimwe chatakataura inyaya yemabalot takataura kuti mabalot paper toda kuziva kuti anopringwa kupi nani uye anenge akachengetedzwa nani uye bepa racho tinoshandisa rakaita sei izvozvi zvitakati hatitombodiye uye hatizobvumi kuti timbunyikidzwe kana kusvinyangwa semusuva panyaya iyoyi neingi ichashandiswa nenyaya yekuti vanhu vachavhota sei hatidi zvokuti vanhu vange vachiita zvemabhesi mumaruwa vanhu vachirohwa munhu ngaave akasununguka asingatinhwi nasabhuku
ko vakataurawo here nenyaya yezvirango nekuti tiri kunzwa kuti paroda kuvandudzwa mutemo uya wezidhera
vakatibvunza muonero wedu kuti toda kuwedzera kusunga zvipanera kana kuti mabhaudhi ekuti titi ava vanenge vachiita utonge hwekukoronyera vagadzirise isikati ha iyoyo inenge iri nyaya iri pakati penyu vari kuda kusunga mabhaudhi nevari kuda kusungirwa vati isu kurudziro yedu ndeyekuti toda kuti nyika iende mberi zvakanaka ive nesarudzo dei zvaigona kana zvichigona kuti tigadzirise zvinofanira kugadziriswa tisaramba tichingokoka hwema hwakashata kubva kune dzimwe nyika taane mbiri yokuva chidembo chinonhuhwa kunonhuhwira wakawanda saka toda kugadzirisa izvozvo tione kuti nyaya iyoyo kana yagadziriswa tovawo nehwema hunokwezva vakasiyana siyana vekune dzimwe nyika kwete uyu hwema hunonhuhwa watiri kuona hunokonzerwa nenyaya yekuda kuramba kuva ne-one man one vote inova nyaya yatakarwira kurusununguko
mutungamiri wemdc vanelson chamisa vari parunare muharare bato renational people's party rinotungamirwa naamai joyce mujuru rinoti nhaurirano dzekuita mushandira pamwe pakati paro nemdc dzasarira kumashure panguva iyo mapato ave kugadzirira kupinda musarudzo mutori wedu wenhau thomas chiripasi anoti panyaya inotevera
vachitaura nestudio 7 munyori mukuru wenpp vagift nyandoro vati hapana kutauriranwa kwati kwaitwa pakati pebato ravo nemdc yave kutungamirirwa navanelson chamisa zvichitevera kushayika kwakaita vaimbo vamutungamiriri wemdct vamorgan tsvangirai
hongu takanga tine memorandum of understanding iyo yatisina kupedzisa kunge ichitaurwa nezvayo but tinobhiliva kuti munhu wese anodayira kuti after kushayikwa vamorgan tsvangirai tinobhilivhawo kuti mdc sebato rine yatingatiwo maprocesi ainenge ichiita mumusha mayo yekunge yane utungamiri hunyowani uye kuti zvinofamba sei saka kubva nanhasi tinenge takatarisirawo kuti tinovimba kuti pachange pane nguva yatinogona kunzwawo runhare rworira kana shoko rosvika kuti havedue takanga tiri mukati mekuchema asi tasvika mukati mekuga dzigana kana panenge panhaurwa yanga iripo tochiipedza sei yatingati pachivanhu kana vamwe musha wavanga uchiri mutema hamungamhanye imi muchiti saka maapapi ivo ndo vandizokuzivisai kuti vagadzikana here kana kuti kwete asi ndingataure kuti mai mujuru uye nevanovatsigira sebato reprc takangomirira kuti musi watinoudzwawo nhaurirano iyoyo hatina chakaone chakasvata tinenge tichienderera mberi nekuona kuti tingashande pamwe chete sei nevamwe
vachamisa vati vanoda kuti mapato ose aite mushandira pamwe pamberi pesarudzo
nguva yafamba hongu asi tinotaura kuti hapana chinhu chinogona kunzi chanonokera kubatana kubatana isimba vanhu vakanga vari pamwe chete ndoudzamu vanhu vakanga vakatarisa chinhu chimwe chete havakundike munozviziva kuti svinga rehunhu haugoni kurityora kana rakabatwana nehunhu ivo chibhakira kana chabatana ruoko ukabatanidza zvigunwe mbama chaiyo inobuda ipapo yakasimba saka tinoziva kuti gunwe rinwe haritswanyi inda
Zvichakadai, mutungamiri webato reRenewal Democrats of Zimbabwe uye varivo vachakwikwidza sarudzo vakamirira mubatanidzwa weCoalition of Democrats kana kuti CORD vaElton Mangoma vanoti vakazvipira kushanda nemimwe mubatanidzwa wemapato anopikisa kuti pave nemunhu mumwe chete achakwikwidzana navaEmerson Mnangagwa musarudzo dzemutungamiriri wenyika.
Takavhura madhoo edu zvekuti patakaenda kuSouth Africa pane utungamiri takasangana takabvumirana kuti tinofanira kunge tichitaura tose kuti tibude nechinhu chimwe chete tikwanise kuita munhu mumwe chete anenge achikwikwidzana nezano akamirira vanhu wecoalition. Zvakanangana neizvozvo ndezvekuti zvimwe zvenge zvakanganisika muZimbabwe ndezvekuti masimba apresident akawandisa, saka tinenge tatsvaga mumwe chete anoita president anowa iye achazotaura nevamwe, kwete kuti obva aita mbimbi ndoga otanga kutiza nechimuti sezvatakaona zvichitwa naRobert Mugabe.
Dzimwewo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti kunonoka kuri kuita mapato anopikisa kuumba mubatanidzwa wakasimba uye kunonoka kufamba kwezvinhu panyaya dzenhaurirano idzi kuri kuitawo zvakare kuti veruzhinji avo vari kuda kuti mapato aya abatane vaore mwoyo nenyaya dzesarudzo munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mutungamiri mutsva wenyika yeBotswana vaMogoetsi Masisi vari kutarisirwa kushanyira Zimbabwe mangwana kuzoita hurukuro nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Bazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muBotswana rinoti vaMasisi, sezvinoitwa nevatungamiri vatsva veSADC vose, vachatenderera mudunhu vachisangana nevamwe vatungamiri kuti vazivane. VaMnangagwa navaMasisi vari kutarisirwa kutaura nyaya dzekudyidzana. Mukuzeya nezverwendo urwu tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabenge.
Rwendo rwavaMasisi kuZimbabwe rwakakoshera iyo Botswana pachayo, nekuti kekutanga rangarirai kuti kuBotswana ndo kune vashandi kana kuti yatingati secretariat yeSADC, ndo kune muzinda kwayakati tsi. Botswana inoramba iri nhengo yakakosha chose mukuvakidzana neZimbabwe, saka hazvingashamisi kuti mutungamiri mutsva weBotswana anenge asarudza kutanga kushanyira Zimbabwe nenhau yekuti panenge pane ruzivo zvakare rwekuti kupfurikidza nenyaya yekuti kapfuura nyaya yekudyidzana nenyaya yekuti pane maZimbabwe akawanda anogara muBotswana, nyaya hurimwe yakatokosha inyaya yekuti vagokurukurirana nenhau yesarudzo dziri kuuya idzi, nekuti mukupindana kwemazuva ivo vaMasisi vanogona kutsengewa vabatwa nemabasa vasisachakwanisi kunge vachishanyira Zimbabwe panguva iyo vanenge vachitarisirwa kuishanyira.
Tichitarisawo kudyidzana kweZimbabwe neBotswana, taisoona kuti vakama navamugabe vanenge vanga vamakara asiwo nani. Munoona sei kudyidzana kwavaMasisi navaMnangagwa?
Maratidziro azvo pari zvino ndeyekuti ivo vaMnangagwa chaivo vakatomboendawo kuBotswana vachangosarudzwa. Vakama vasisipowo zvakare. Ukama hunogona kunge hwaakuchitanga kuvakika, asi hatingangotauri chete nyaya yekuvakika kweukama, nekuti changa chakatokosha pakuita kwavakama inga iri nyaya yekuti ndivo vega mutungamiriri oro umwe wevashoma vainge vaine izwi rakakosha chose rakakoshera vana veZimbabwe, nekuti vakama vaisatevedzera kana kuti vaisateerera nyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu. Vaisumudza izwi ravo vachitsoropodza zvakare vamugabe nenyaya yekugarisa pamasimba. Vaisumudza izvi ravo vachiratidza kuti vaimira nevana veZimbabwe. Saka izvozvo zvinhu zvatinotarisira kuna vaMasisi, nekuti vakarasa chiitiko ichocho, vakarasa unhu ihwohwo hwatakaona huchiitwa navakama kwemakore mazhinji sevana veZimbabwe tinenge tarasikirwa chose.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabenge vari parunare muJohannesburg, South Africa.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu, uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930-13860, 15460, 15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 p.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 PM, uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 PM. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Iko zvino tochienda kuna Ivan Zininga achitipa chirongwa chevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai mhuri yeZimbabwe ndokuchingamidzai kuchirongwa chesvondo rega rega chevechidiki chatinokurukura nevakomana nevasikana vechidiki vari kusimudza mureza weZimbabwe vari kwakasiyana siyana. Tarangu ndinonzi Evans Zininga, ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka, tagona kusanganawo namukoma Tipsy Mubanditi vanoimba vari paZimbabwe apa. Mukoma Tipsy, muri sei?
Akoma, muri sei venyu?
No, ini ndiri right mwana wamai. Kwakadiko kwararo?
Aiwa, kuno kubwa, tiri right trend.
Tipsy, ngati tange nekudai mningina. Vanhu vangadi kunzwawo kuti iye anonzi Tipsy Mubanditi uyu ndiani uyu?
Aiwa, anonzi Tipsy Mubanditi zita rake chere chere rekuberekwa. Anonzi Nigel Makoni, age 24.
Right. Vanobva
nepambara.
Saka kuti azonzi Tipsy Mubanditi zvakauya sei?
Ah, takazongoirira ndatorwa namukoma Kalazi zvanda unechipo mpano wangu mfana ngoda sei kungomixa tese.
Ndo matangira amakaita.
Eh, tikaronza hatifana tongorova mawiki zvinona mberi.
Saka ongoone makuri mangani ipo wakatanga kurova machuni kudai?
Ndopandakati kupinda kuplana ndanene wanenda.
Tiri kunzwa kune machuni chuni akawanda wanda vana murombo munhu, vana moto, iri pa hit mazuva ano ndeipi?
Haya, tinyanyo pusha murombo munhu.
Saka munowanzorovera kupi kwamunoridzira kunoungana vanhu vachikuona iwo muchirova musamba?
Machokera different places all over Zimbabwe. Sometimes you go to the church, then I keep telling you, and I keep telling you, job is out there. What do you think?
Hmm. Kuimboya ika kwa America, mchao ya rini?
Awana, wane kwa America, usi dano chieza.
All right.
Ah, tumoregeza kuya, ato uya.
Saka, tumbo tarisa kuti, chaka kusunda kuti upinde mu music industry. Chii?
Ah, pale mwe, kuti, nungo sinota, kutu kuna kuyimba kwa nini. Kanimbo tase, kanimbo strike. Kono strike, pepe, uti sinota, awana, wakitase, wakitu nagiro, kwa appreciate. Kwa nisita kwa nga brini, uti, ah, saka, gandra, nchipush. Plus, at least nungo ni katalent kane ngari munga. Zizu ungo pusha wa katalent. Kapa kupusha pepa ya. Responsa nungo chua ana. Doi nge chito kupa kutiki. Power, utura mbo chingo imba, chingo imba. Yosu nge zunerebe. Zunerebe motivate.
Vanwe ku Zimbabwe vanu wanzoti. Vananga wa manikidzo kwenda kuchikoro stereke. Vadzidze. Vasaite zvema gitare. Vasaite zvema drama. Iwo upa waka pinda mnyaedze msambo edzi. Vabiriki wako waka shutambira ose iso.
Ewa. Kuruta ndatu pizza, tukatu nyura mafungu, tukapasiri rawa. Tumazopasa ziri zikuno mbiri, batakapasiri. Badaya wa abu, wana kilwa. Kani mbongi yungu nododi misa uti awa sikufara nazuka. Bada ziri za zaninchi, dapla ziri za zaninchi, zaninchi buwene. Kwa wanafu natungu dati, tusimbisa wa ugu, tininu wa chuhundi dati, diende forward.
Kuneva mwewe chidiki, varu kushuira wa kuti, daika tikakura. Tuzeta wasa mkoma Tipsy Mubanditi, zhija karema zhirimu industry, zhamunga wa udze kuti, vazivi wa sati wa pinda mairi.
Music industry. extreme one. Naidi muna ni ano istiya. Into dango di kana to istiya. Okjong kasi okjong ko ija ko za. Mo problem jono sanga na mo magawan di sa stere. Into da naru. Kung ba jamo do tulang bawa sa presya. Yung ta ano si pisa tungo jay na. Ah yung ita big jaw niya. Naidi. Kana tungo imo tu ara kasi magosa ako si. Tungo rambo ni magosa ofisi na ifan ng change. Ito sa ito mission yago kano galay kasi conclude. Ango ina umbi. Kasi kaya mo ano kujanga kujawa tayo kiti lang. Ango dimara siya.
Totariso kuti muindustry yenyu munosanganikwa nezvakawanda wanda zvingangoite vana madrugs kudhakwa tonzwa tichiona muzviviti viti vasikana vanogona kungozvikandira makumbo yenyu imi munokwanisa kuzvichengetedza sei.
I think bottom line yebegeresi dzudzo I think vanhu vanosiyana kuzi pangwana zvinova motivator mumwanangu kuti haindo motivator nechi nemadrugs mwana kuti haindo beer mwana kuti haindo rechi ndiri smoke but it is my I think the blessing here are advantage. So I don't move the rabbit, my drugs, I don't move the rabbit up to you. I think the Rango Kumbo anyway.
Sakana Kashamariang, Muria Zimbabwe, and Okutenda Shukuru, Nekungamini, Sumuchurong, Wachivichiki, Nasatangati, Kurukura, na Tipsy, Mubanditi, Nkoma Nigel, Wachitipira, Mafambira Varukuitam, Industry and Music, Mo Sara Jaganaka, and Nokwoneka in Mufaro, Dini Evans Zeninga, Dirimu, Washington, D.C.
Tinotenda zvikuru Ivanza iko zvino tochimboenda kuna PJ achitipa chirongwa chechitendero chatinombopiwa natanonoka wande.
Yesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu unondipa simba
Yesu simba.
Tinokugamuchirai muchirongwa chedu apo tinotaura nezvechitendero. Ariko kugamuchirai muchirongwa ndiPraxedes Jeremiah. Ndakaita rombo rakanaka svondo rapfuura rekunge ndichisangana namufundisi kumusangano wemadzimai vanopinda kereke resabata apo vakanga vapedza kubhabhatidza madzimai anosvika vatanhatu vakatora danho rekuti vanoda kubhabhatidzwa. Mushure memusangano wemadzimai aya vanova pasi pesangano rinonzi Zimbabwe Adventist Women Conference kana kuti ZAWAD.
Ndinoitwa Farai Niwatiwa, ndakakurira kwaMutare, Zimbabwe. Ndakauya kuno kuAmerica mugore ra 1999. Ndikasettla kuSouth Bend, Indiana. Ndakafambira chikoro. Mwari akatikomborera kuti ndipedze chikoro muna 2005. Pandakauya kuno munamato wangu kuna Mwari wazi Mwari ndivhurireyo musuo wekuti ndikwanise kuita ministry kuno. And Mwari is faithful nekuti muna 2005 pandakapedza ma studies angu ku Andrews University Mwari akavhura mukana wekuti ndionekwe ne one of the officials akazoita arrangements ekuti ndiitange ministry muno mu America. Saka ndakatanga mugore ra 2005 ndikapasta my number of churches. Panguwa ino ndiruku pastor ku church inonzi Grand Rapids Bethel Seventh Day Adventist Church. Uya kuno ndinotenda Mwari nekuti kwanga kurine a good Zimbabwean community. Yakati batsira in our adjustment muno tine very strong presence. In fact, Mwari aka ndikomborerawo kuti ndiwe part of the leadership ye Zimbabwean club yaka formewa ku Andrews University. And out of that, ZAWAK and men's ministry, Yema Zimbabweans, you know, has come out of those kind of initiatives.
Mababa tiza madzimai mangani uye kuru ziro ya munga hapa kune yao wasati wao ya wukumisangana ya kadai.
Mababa tiza wanu 6 zuwara nasi. Nduda ku encourage mazimbabweans muno mu America kuti tsagai wangwe wenyu shumirai pamwe chete. Nekuti kuno ku America kune zvizhinji zvinoti pia mukufamba kwedu na Kristu. Mabasa, ma marriages are falling apart, wana, raising up wana is very difficult and we need a support system. Saka tsvaganai, shumirai pamwe chete namatiranai.
Ko kune avo vanotumira vana vavo mhiri kwemakungu. Vanoita pfungwa dzekuti pamwe mwana wangu achingaenda kuAmerica achanamati. Chii chamungakurudzira?
Kuno kune maZimbabweans vanoda Mwari. Kune magroup akasiyana siyana madifferent states. Kamusatyire wana wenyu. Kawaudza wana wenyu kuti watsvage maZimbabwean communities. especially Mazimbabwean communities are serious nechikristu, wana wenyu will be able to be integrated. Kuno wafundisi wakawanda wakawaya kuno, and we are trying to see if we can organize wafundisi kuti to make sure kuti sangano riri kuno ku America that will be able to pastor yo wana warikuya.
Shoko kune yavo vari kumusha vemuri yenyu. Pamwe vangangofunga kuti pamwe magara kuno ngori mega mega, hapana vamwe vamunoshumirana navo.
Wese wari kumusha toda kukukwazisai muzita raJesu, musatityira kuno kuAmerica. I know sometimes vanhu vanofunga kuti kana vanhu vauya kuAmerica, that's the end of their Christianity. Tirikuramba tichifamba nendima muzita raJesu. Mwari akuitirei zvakanaka, tiramba tichinamatirana.
Mange makateerera guru kuro yandakaita namufundisi Faraini Watiwa. Nguva dzedu ndodzadyana, tasvika kumagumo kwechirongwa chedu chanhasi. Ari kukuonekai ndiPraxedes Jeremiah.
Makateerera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Tochimbotarisa zvabuda mutambo yenhabvu. Chikwata chenhabvu chemamighty warriors chagunda chikwata chemagladiators chekuNamibia 2-0 kunandara yerufaro pamutambo wemaqualifiers watambwa nhasi. Vanwisa zvibodzwa ndi Immaculate Msipa naMavis Chirandu. Izvave kureva kuti maMighty Warriors vachatamba neZambia mutambo wavo unotevera. Makwikwi eAfrica Women's Cup aya achatambirwa kuGhana kubva musi waNovember 17 kusvika musi waDecember 1. Pamitambo yenhabvu yePremier Soccer League yatambwa nhasi, ezvino izvabuda: Highlanders 1, Netroot 0, Chapungu 0, FC Platinum 2, kuchiti Capes United 2, Erentals 0, Shabani 1, Mutare City 1. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelous Mhlanganyawi weStudio 7 nenyanzvi munyaya dzezvemitambo vamuzi wetu Hadebe.
Chikwata cheHighlanders chakwanisa kuti chinge tichihwina ne1-0. Agoisa ndi Godfrey Makaruse agoisa after 52 minutes after Brian Banda auya necross iye achibva akwanisa kuti ange achiri rowa nemusoro ari pabox ipapo kuti Highlanders iwine 1-0. Asi Necroft yakatamba zvakanakisisa, especially pasecond half ndo vanga vachitamba zvakanakisisa, iyezve vakadza maopportunities akati one day. Asi kune Highlanders vanenge vachifara nekuti pamagame avo 5 yezvino havasati vamborowa, vakwanisa kuti vange vachiwina 4, ime yacho yakapera iri draw. Saka Matinda Ndlovu nevafana vake vari kufara stereki kuti vange vachikwanisa kuti vange vachiwina, iyezve vachiwina mutambo uyu vachibva kunorowa Dynamos last weekend kuHarare. Saka zvaitika kuno kunhandare yeBaba Fuel Stadium kuBulawayo, chikwata cheHighlanders chakwanisa kuti chinge tichirowa cheNecroft 1-0. Necroft iri kutamba zvekutangisa kuPSL, asi vari kutamba zvakanakisisa zvavanoda kuti vange vachigadzirisa kugoesa. Nhasi uno vatadza maopportunities akati wandei, vaikwanisa zvavo kuti vange vachiwana say a point mutambo muno wanga uri kuBaba Fuel Stadium. Saka zvapera zvichiti Highlanders 1, Necroft 0.
Ivo vatsigiri vechikwata cheHighlanders vatambira sei mutambo wanhasi nekutamba kwaita chikwata chavo?
Vanga vakauya zvakawandisa kugrounds kana Highlanders ichihwina vatsikire vayo vanouyawo kustadium iyezve kurowa zvavakaita Dynamos last weekend ndozvaita kuti vanhu vange vachiuya vakawandisa vakauya vakawandisa iyezve vanga vachifara zvavo mutambo wapera asi vanofanira kuti vange vachigadzirisa timu yavo kana vachifunga zvechampionship asi coach wavo Madinda Ndlovu ari kuti haasi kufunga nezvechampionship ari kuti ari kugadzira timu kuti inge ichitamba zvakanakisisa.
Mutori wenhau dzemitambo muzi wetu Hadebe achitaura naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7 sezvo nguva idi yapera rigai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Nhengo dzeSenate dzekuAmerica dzopeta misangano nevatungamiri venyika yeZimbabwe. Sarudzo dzemapuraimari mubato mutungamiri weBotswana oshanyira Zimbabwe mangwana. Tasvika kumagumo echirongwa chedu anokonekai. Ndini wenyu Blessing Zulu ndokusiya mina mutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.